manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wechitatu ndira 13/2021. Makatirira kuStudio 7 nepenyu renyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vanhu makumi maviri nevatatu vakafa nechirwere cheCOVID-19 nezuro izvo zvakasvitsa uwandu hwevanhu vafa nechirwere ichi pamazana mashanu nemakumi mashanu nemumwe chete.
But maonera andinoita ndeyekuti wakatobaiwa nhomba unenge uchitozvidzivirira. Saka inini ndiripo pakuda kuzvidzivirira kuti kana chiri chirwere chinozondi wana chindi wane ndaka gadzirira
chimwe chizvarwa cheZimbabwe chakabaiwa nhomba yecoronavirus vaccine chokurudzira veruzhinji kuti vabaiwe nhomba iyi vanhu vodzoserwa kudzimba dzavo vasina kurapwa mune zvimwe zvipatara mukuru weAfrica University muzvinafundo munashe Furusa vashaya nhasi mangwanani Ii ndiyo mimi emsoro enao dzedu dzanhasi dzichiwa kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti vanhu mazana mapfumbamwe nemakumi mana nevaviri kana kuti 942 vakabatwa neCOVID-19 nezuro vamwe makumi maviri nevatatu kana kuti 23 vachishaya. Izvi zvakasiya vanhu vanosvika zvuru makumi maviri nezvitatu nemazana maviri nemakumi matatu nepfumbamwe kana kuti 23,239 vabatwa nechirwere ichi munyika yose ukuwo vanhu mazana mashanu nemakumi mashanu nemumwe chete kana kuti 551 vachifa nechirwere ichi muZimbabwe. Zvichakadaro chipanga mazano munyaya dzezveutano mubazi reAfrica Centers for Disease Control and Prevention Dr. Nikai Sendembi vanoti African Union yakwanisa kuwana nhomba yeCOVID-19 inosvika mamiriyoni mazana matatu kana kuti 300 million. Mashoko atumirwa Studio 7 neAfrican Union achibva kuAfrica Centers for Disease Control and Prevention anoti vanhu vanodarika mamiriyoni matatu kana kuti 3 million vabatwa nechirwere cheCOVID-19 muAfrica. Vanhu vafa vasvika zvuru makumi manomwe nemana ane mazana mana nemakumi mana nemana kana kuti 74,444. Vanhu vapora kubva kuchirwere ichi vave mamiriyoni maviri nezvuru mazana mashanu kana kuti 2.5 million. Pasi rose vanhu vabatwa nechirwere ichi vave mamiriyoni makumi mapfumbamwe nerimwe nezvuru mazana manomwe kana kuti 91.7 million. Vafa vadarika miriyoni imwe chete nezvuru zvipfumbamwe kana kuti 1.9 million. Vapora pasi rose vadarika mamiriyoni makumi mashanu nezvuru mazana manomwe kana kuti 50.7 million. Zvichakadaro America iyo ine vanhu vakawanda vafane kubatwa nechirwere cheCOVID-19 pasi rose yave kusimbisa chirongwa chekubaya vanhu nhomba kusanganisirawo zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zviri munyika iyi. Johns Hopkins University yemuAmerica iyo iri kuongorora kupararira kwechirwere ichi pasi rose inoti muAmerica mune vanhu mamiriyoni makumi maviri nemaviri nezvuru mazana masere kana kuti 22.8 million vabatwa nechirwere ichi uye vafa vadarika mazana matatu nemakumi masere ezvuru nemazana masere kana kuti 380,800. Bazi rinoona nezvezvirwere muAmerica reCenters for Disease Control kana kuti CDC rakatumira nhomba dzinodarika mamiriyoni makumi maviri nemashanu kumatunhu akasiyana-siyana enyika. vakasarudzwa kutungamira nyika vachitora mhiko musi wa 20 ndira vaJoe Biden nemuteedzeri wavo amai Kamala Harris vakatobaiwa nhomba paruzhinji. Vaive vatungamiri veAmerica vaGeorge Bush, vaBarack Obama navaBill Clinton vanoti vari kudawo kubaiwa nhomba iyi veruzhinji vachiona. Pari zvino nhomba iyi iri kubayiwa vana chiremba nevakoti mauto vamwe vane makore anodarika 65 kana kuti 65 years, uye vamwe vane zvirwere zvakaita sezveshuga zvemoyo, uye vane miviri yakati kurei. Pane zvinokurudzirwa navana chiremba avo vari munjodzi yakakura yekufa nechirwere ichi. Mumwe akaita rombo rakanaka rekubayiwa nhomba iyi muAmerica ndivazvedzai Ruzvidzo vanogara kuOhio.
Ndakatora chinhanho chekuti ndibayiwe nhomba iyi nokuti ndanga ndine chinangwa chekuti ndizvidzivirire pachirwere chadai kushura. Mukana wacho wakavepo ndobva ndatirekedza nditoushandisa.
Asika tiri kuona vamwe vachiramba kubayiwa nhomba iyoyi, vamwe vachiteedzera mashoko ari kunzi nenyanzvi ndemanyepo ari kutaurwa paintaneti apa zvichitaurwa zvana 5G nezvimwe zvakadaro daro zvichitonzi vanhu vanenge vachiswa chip. Munoona sei mashoko aya?
Ichokwadi. Vamwe vari kuramba kuti hazvina chokwadi mukati zvekuti ubayiwe. Ende ndikada kukutaurirai kuti even during our times tichiri vana vadiki ekubayiwa nhomba iyoyi, vamwe vakuru vedu vaitoramba kuti hei usabayi nhomba, hei inozoita sei, unozorwara, unoita sei. But maonero andinoita ndeyekuti wakatobayiwa nhomba unenge uchitozvidzivirira. Saka inini ndiripo pakuda kuzvidzivirira kuti kana chiri chirwere chinozondiwana chindiwane ndakagadzirira. Nokuti maonero andiri kuita ndeyekuti vazhinji vari kutiwo havasi kuda kuzobayiwa ndinozowanira nechimwe chirwere, but hapana munhu atabayiwa jekisheni rachona akawanwa nechirwere. But scientifically zvakapruvha kunzi rinobatsira. Saka inini ndaona kuti regedza ndibatsirwe.
Asi kubvira zvamabayiwa iyo nhomba iyi hapana pari kudzimba here?
Kubvira pandakabayiwa hapana chandiri kunzwa, kana zviya zvekunzi unozoita dzungu kana ndina kana any side effect yandakanzwa. Ndiri kunzwa kutofara. Vakangonditaura kuti you have to wait for 30 days wozodzoka kuzobayiwa rechipiri rekupedzisira racho. Saka ndakumirira kuti dai Mwari andibatsirawo kana kuti andiprotekta, bhozvi zvimwe zvinototi iwewe uzvibatsire kuti Mwari agokubatsira. Nokuti ndiri kundokunamata kuti ndisawane chirwere ichi 30 days dzacho dzisati dzakwana ndoenda ndonobayiwa. Saka hapana chandiri kunzwa, handina kana problem, everything is okay. Saka zvinhu zvese zvakanaka.
Vanhu vari kubayiwa nhomba iyi kaviri, munozobayiwa ichipiri rini?
Nhomba ichipiri ndinobayiwa first week yaFebruary nokuti ndakabayiwa iyi musi wa4 January. Saka vakanditi as from the 3rd of February.
Vazvidzai Ruzvidzo, chizvarwa cheZimbabwe chinogara muAmerica, vachitaura vari parunare kuOhio. Zvimwe zvipatara nemakirinika mudunhu reMashonaland West zviri kudzosa varwere kudzimba dzavo vasina kurapwa. Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Varwere vakawanda vataura nestudio 7 nhasi vachipa chipatara chemuchinhoi vanhu havasi kurapwa sezvo vana mukoti vashoma vari pabasa vanenge vachingombeya vasingashande. Amai Gertrude Kazingizi vanga vauya naamai vavo kubva kuMhangura vachivanzi vaende kuchinhoi sezvo vatadza kuyamurwa kuMhangura sezvo vanga vachitora vanhu vanga vachirwara nechirwere cheCOVID-19 chete. Amai Kazingizi vati vasvika nguva dzemasikati vasati vawana rubatsiro pachipatara chemuchinhoi.
Kufambiswa sei hatitozivi, tiri kungotenderera tambotanga tiri uko. Varume vangu ndovarumbunzi, endai uko. Saka hatina chatinyatsoziva.
Wadhe madzimai iye inosimboramba ichishanda kana zvinhu zvakaoma muzvipatara. Madzimai ari kusununguka pasina anovabatsira. mumwe mudzimai amai patient taderera vakasirwa nemwana pakusununguka nemuvhuro sezvo vakatadza kuwana rubatsiro nenguva. Baba mukuru vaamai taderera vaulbert wisman avo vakamhanya navo kuchipatara vacho vakarwadziwa zvakanyanya nemabatirwo avakaitwa muwadhi yemadzimai iyi.
Toona hava vava kutoita nyaya papa achine manhimu pako here chichichichi tagara takangoramba takamira apo mai nini vedawo chagona uri kudei uri kuita sei uri kuita sei tobva tata takamba takamira chingu apo tu anozva kana uchirwarirwa unenge uchitadza kana kumira panzvimbo wani ava kana kumborota akazongosimuka anofunga ndeyanga ari sister in charge wacho akati vasina vakatochi ndakarwadziwa gare gare takangonzi kwemi makangomiramira kana mama toya nemurwere tobva ipapa apa tinongoda murume wacho chete imimi kwese hamusi kuziva kuti kune covid bvai apa.
Vawizimani vati kuchipatara hakuna ruyamuro zvekuti vari kudemba kuti dai vakatsvaka ruyamuro kuna nanyamukuta murokisheni mavanogara. Vawizimani vati chiri kuvarwadza zvakanyanya ndechekuti mwana akashaya akamboshayikwa kumba inochengeterwa vafi sezvo ainge asati abviswa kuwadhi.
Tikati ko zvakafamba sei? Zvikanzi ndakabatsirwa but mwana ashaya. Kosei? Zvikanzi ndakabatsirwa ndiri ndega ndakashedzera kuti mwana abuda but hapana akauya. Vakazotoya later auya anzi vakangosvika vakangoti chiremba mungaite light rine foni ne light ndinoona kuti ndingakwanise kuii mazva zvisina hari zviya zviya saka inini ndakarwadziwa nemabatirwo akaitwa maini vedu nemabatiro atakaitwa isusu tasvika kwekwe chitipaika bodhikai kudai so akamumbhuku hakana kurekodwa zvikanzi ndofunga pamwe kakangoiswa mocharikasina vapfekapfeka magloves ndikatisakaanati asatotopinda tese kuti handiri kuzopiwa mwana asiriye zvikanzi anenge ane tegi chichichi vataisataisa mwemwe tatasatasatamuna.
Vakafanobata chigaro chemukuru wedunhu remashonaland west mubazi rezveutano Dr. Tapiwa Dliwayo vanoti hausi mutemo kuti varwere vatange vaenda kukiriniki asi ikurudziro yekuti vanhu vaende pamakiriniki ari pedyo navo senzira yekuderedza uwandu hwevanhu kuzvipatara zvikuru.
Zvavangatoita zvangogara zvichingoitwa kumashiroko ingori kurudziro not kuti vadzoswa kumba hakuna anodzoswa kumba kurudziro inonge ingori pandeya kungoti kana paine chipatara chiri padhuze munhu anoenda ipapo so that hospital vanyange kuzarisa kuti vanhu vapiwe quality of care asi kana munhu ange rikanaenda kuhospital still ha.
Patabvunza kuti sei makiriniki ekanzuro ari kudzosera varwere kumba vachiti vanorapwa kuchipatara chikuru mukuru wezveutano mukanzuro yechinhoi Dr. William Mayavo vati tivabate mangwana sezvo vanga vachiti vapedza basa masikati. Zvimwe zvipatara zviri kudzosera vanhu kumba zvichiti varwere vatange varapwa kumakiriniki zvipatara zvikuru zvemuchegutu Kadoma pamwe nekaroi. Ndakamirira Studio 7 muchinoi ndini Nunurai Jena.
Vanga vari mukuru wepaAfrica University muzvinafundo munashefurusa vashaya nhasi mangwanani. Muteedzeri wavo muzvinafundo Peter Mageto vati varwadzikana zvikuru nekunzwa nezvekushaya kwaprofesa Furusa. Profesa Mageto vapa mashoko enyaradzo kumudzimai wemufi Dr. Zanele Furusa, mhuri yose yekwaFurusa pamwe nemusha wose weAfrica University. Profesa Furusa vakawana zvidzidzo zvepamusoro-soro zvePhD in African Literature and Critical Theory kubva kuchikoro cheUniversity of Zimbabwe. Vakadzidzisa paUniversity of Zimbabwe kwemakore akawanda uye vakamboitwa sachigaro weZimbabwe Literature Curriculum Development Committee. Vakazoyawo kuAmerica uko vakashanda paCalifornia State University vari mukuru webazi reAfrican American Political and Economic Institute uye vari sachigaro weAfricana Studies. Pavakadzokera kuZimbabwe vakaitwa mukuru weAfrica University muna chikunguru 2014. Mufi asiya mudzimai vana vana nevazukuru. Urongwa hwekuradzikwa kwake hausati waziviswa. Vakambomiswa basa semutungamiri weZimbabwe Miners Federation muzvare Henrietta Rushwaya avo vari kupomerwa mhosva yekuedza kuburitsa goridhe munyika zvisiri kunze kwemutemo vapiwa mukana wekubhadhara mari yechibatiso ukuwo mutori wenhau Hopo Chingono asvitsa chikumbiro chake chekuti atongwewo achibva kumba. Thomas Chiripasi anoti panyaya inotevera.
Mutongi wedare, vangoni nduna, vatura mutongo kuti muzvaro rushwaya, avari kupomerwa mhosva yekunzi vakaedza kuburitsa munyika goridhe rinorema makirogiramu matanhatu zviri kunze kwemutemo, vabhadhare zviuruzana zvemadhora ari maRTGS semari yechibatiso, uye kuti vazvipire kumapurisa katatu pasvondo, pamwe nekuti vasasvike chinhambwe chemakiromita makumi masere kubva chero pane upi muganhu wenyika. Kudzamara nyaya yavari kupomerwa yapera kutongwa, izvo zvinotevera zvasvitswa kudare negweta ravo vatapson dzvetero zvokuti pane zvashanduka panyaya iyi vachitiwo hutano hwamuzvare rushwaya hwadzikira vari mujeri. Vadzvetero vatiwo mapurisa akapedza kuferefeta nyaya iyi uye nekuda kwekuvharwa kwakaitwa nyika nekuda kwechirwere checovid-19 muzvare rushwaya havana kwavanokwanisa kutiza vachienda sezvo mapurisa akazara mumigwagwa yose, izvo zvabvumwa nemutongi. Vadzvetero vatenda kuti izvi ndizvo zvaitika mudare.
Tapinda mudare dare ra kutsikana kuti ndireita rushwaya achipiwa bail kuti pane ma circumstances ashanduka kubva zvatakambobva kudare. Saka dare ramupa bail kuti abhadhare $100,000 na clerk of court, rikaisa zvimwe zviga zvekuti ange achimhanara kumapurisa mazonita mvuro chitatu nechishanu. And rikati agare pamba ipapo, rikati asabvumidze kusvika within 80 kilometer radius kubva kumaboda. Ndo mutongo wapwa nedare. Saka ratiri kufara kuti ramupa bail after nguva yakareba kudai.
Muzvare rushwaya vakasungwa muna Gunyana gore rapera panhandare yendege Robert Gabriel Mugabe International Airport vachida kuenda kuDubai vaine goridhe iri. Nyaya iyi yakakonzerawo kusungwa kwevasori vaviri nevamwewo vachinzi vaive nechekuita mukuparwa kwemhosva iyi. Mune imwewo nyaya yanga iri mumatare, mutongi wedare raMajor Street Valanzini Ncuve varasa chikumbiro chemutori wenhau Hope Chingono chekuti nyaya yaari kupomerwa yekuburitsa manyepo iraswe, vachipa chikonzero chimwe chete chakapiwa panyaya yavajob scala nezuro chokuti mutemo uri kushandiswa nehurumende kumupomera mhosva uri pamutemo kunyange hazvo magweta ake, achiti mutemo uyu wakaraswa nedare repamusorosoro munyika reconstitutional court. Rimwe remagweta ake vaHarrison Nkomo vatenda kuti izvi ndizvo zvaitika mudare. Chingono pachake audza mutongi wedare papiwa mukana wokupa hufakazi mudare kuti vanochengetedza vasungwa havasi kutevedzera zvakaturwa nedare kuti asakwidzwe mumotokari nevamwe vasungwa sezvo achifungidzira kuti anogona kunge akabatira chirwere checovid-19 paaive kusouth africa. Ati nhasi aunzwa kudare ari mumotokari yanga ine vasungwa makumi mashanu nevaviri, vamwe vacho vanga vasina kupfeka zvipfeko zvokuzvidzivirira kuchirwere checovid-19 zvakaita semamask zvaati zvinogona kuisa vasungwa pamwe nevanochengetedza vasungwa panjodzi yekubatira chirwere checovid-19. Chingono ati ave kuita mapundu kubva paakatanga kuiswa ngetani idzi. Ngono asvitsawo chikumbiro chekuti atongwa achibva kumba, chikumbiro icho changa chipikiswa nemuchuchisi wenyaya iyi amai Nancy Chandakaona. Vancuve vati vachatora mutongo wavo mangwana pachikumbiro chachingono ichi. Zvichakadai vasikala vanzi navanduna vadzoke kudare mangwana apo pachatanga kunzwikwa chikumbiro chavo chekuti vatongo vachibva kumba kwavo. Chingono navasikala pamwe chete nemutauriri weMDC Alliance muzvare Fadzai Mahere vari kupomerwa mhosva yekunzi vakaburitsa mashoko emanyepo ekuti pane mwana akarohwa nembhoma neumwe mupurisa womuHarare akafa, zvichitevera imwe vhidhiyo yakatenderedzwa nevanhu vakawanda paindanet. Asi mutauriri wemapurisa vapounyati vakaburitsa mashoko vachiti mwana uyo haana kufa, haana kurohwa uye haana kana kukuvara, zvakazoita kuti vatatu ava vasungwe. Asi vasungwa ava vanoti vari kushungurudzwa zvine chekuita nezvematongerwo enyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Dare reHouse of Representatives muAmerica riri kutarisirwa kutanga urongwa hwekumanikidza mutungamiri weAmerica vaDonald Trump kuti vasiye basa vachipomerwa mhosva yekukonzeresa mhirizhonga yakaitika paCapitol Hill svondo rapera. Nhengo dzeDemocratic Party dziri kumira nerekuti dare iri riwane vaTrump vaine mhosva uye dziri kutsigirwa nedzimwe nhengo dzebato reRepublican Party. VaTrump vari kutarisirwa kusiya basa svondo rinouya, apo mutungamiri wenyika mutsva vaJoe Biden vari kutarisirwa kutora mhiko. Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika Dr. Moses Rumano vaudza Marvelous Muhlanganya uye weStudio 7 kuti vanoona izvi zvichibudirira.
Article 25 inoreva kuti mutungamiriri wenyika yeAmerica anogona kubviswa pachigaro kana asisakwanisa bakuita basa rake zvakanaka, kana awa incapacitated, kana kuti arwara, kana pane zvaakuitika zvekuti haachakwanisi kuita basa rake, mutedzeri wavo anozobvumirana nevamwe makurukota kuti hongu mutungamiriri wedu uyu haachakwanisi bakuenderera mberi nebasa raakatora mhiko kuti anozoita. Saka ndiri kuona inini kuti maRepublicans inova party ya Trump nemaDemocrats wazhinji wacho vari kubvumirana kuti vaTrump havachakwanisi kuti vaenderere mberi pane basa ravo vari mutungamiriri wenyika yeUnited States.
Munoona zvichibudirira izvi here? Nekuti tinoona kuti kwasara mazuva anokwana iwo vhiki chete kuti vaJoe Biden vawanikwe vachigadzwa semutungamiri mutsva weAmerica.
Ndiri kuona kuti zvichabudirira. Article 25 inodaidza kuti Vice President waTrump waMike Pence wakaramba kuti zvienderere mberi waTrump anozvitwa impeach. MaDemocrats anosimudza iyo proposal yekuti waDonald Trump waitwe impeach. Mukuongorora kwandiri kuita zviri kureva kuti maRepublicans kune mamwe ari kuda kuti waTrump waitwe impeach, nekuti wakanganisa zita reRepublican Party muno muAmerica. Ndinodaira kuti pezvinokasika zvaitika kuti waTrump waitwe impeach wasati wabuda paofisi.
Kana vaTrump vakaitwa ivo impeached, zvinorevei? Vanozokwanisa here kunge vachizokwikwidza zvakare munguva inotevera?
Zvinoreva kuti ivo vanenge vachizorasikirwa nemudyandigere wavaifanira kuti wagozowana. Vanorasikirwa zvekare nesecurity yavanozenge vachiwana kweupenyu hwese dai vange vapedza basa vari mutungamiriri weUnited States. Saka ndine chiwimbo nechishuwo chekuti waDonald Trump anoitwa impeach for the second time. Zvinopa kuti izvozvo nyika yese pasi rese muhistory munhoroondo yeAmerica yepasi rese vanhu vagozoziva kuti waDonald Trump munhu akanga asina kukodzera vakuita mutungamiriri nekuda kwehunhu hwavo.
Tombotarisa iko kugadzwa kwavaBiden, munoona kuchizobudirira zvakanaka here?
Pane tsumo inoti chakachenjedza ndo chakatanga. Ndinodaira kuti waBiden wachagadzwa pachigaro zvakanaka vanhu vachifara, panogona kusawa nevanhu vakawanda vanouya. Asi izvi zvichabudirira nekuti muAmerica muno mapato anoona nezvekuchengetedza runyararo nemauto nevanhu vese vanenge varipo vari kushanda vari pamwe chete. Saka handione pachimboita dambudziko ba. Pangade kuzoita hapo mademonstrations vanhu kuratidzira uko nekuko, asi handifunge kuti zvinotadzisa ba kuti waJoe Biden wakasarudzwa zviri pamutemo kuti wagadzwe pachigaro chavo watange basa.
Avo vanga vari nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika Dr. Moses Rumano vachitaura naMavelas Muhlanganya uye weStudio 7 vari kuKansas muno muAmerica. Yasvika nguva yekuti timbonzwa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanhu vemuUganda vari kupinda musarudzo mangwana ekusarudza mutungamiri mutsva wenyika iyi. Muimbi ane mukurumbira Bobi Wine ndiye munhu ari kutarisirwa kukwikwidzana zvine mutsindo nemutungamiri wenyika iyi vaYoweri Museveni, avo vatonga nyika iyi kwemakore 35. Vanorwira kodzero dzevanhu vanoti havasi kugutsikana nevimbiso yemauto emuCameroon yekuti aferefete kupondwa zvakanyanya kweveruzhinji kwakaitwa nemauto aya. Vanorwira kodzero dzevanhu vanoti mauto akauraya vanhu 10 nemusi wesvondo, kusanganisirawo madzimai nevana vadiki, apo mauto aya aiedza kurwisa chikwata chiri kuda kupasanura nyika iyi. Gweta vari chizvarwa cheZimbabwe uye vari nhengo yeZanu PF kuBritain, Dr. Simba Mavaza, vanoti danho rakatorwa nehurumende yeBritain rekumborambidza vanhu vanobva kuZimbabwe nedzimwe nyika dzekuchamhembe kuAfrica rakangonangana nevanhu vanenge vachida kushanyira nyika iyi, kwete vanenge vaine magwaro ekugara pamwe nekushanda muBritain. Dr. Mavaza vanoti zvizvarwa zveZimbabwe zvagara zvine mabasa azvo kana kudzidza muBritain, uye vane magwaro ekuzvarwa enyika mbiri idzi vakabatwa nemutemo uyu vari kunze kweBritain vanokwanisa kudzokera zvisina dambudziko kana vachingokwanisa kuzadzisa zvinodiwa nemutemo wekudzivirira kupararira kwechirwere cheCOVID-19. Muzinda weBritain muZimbabwe wakazivisa kutanga kwesvondo rino kuti hurumende yavo yakadzika mutemo unorambidza vashanyi vanobva kuZimbabwe nedzimwe nyika dziri kuchamhembe kweAfrica kupinda muBritain. Mukuziya nezvenyaya iyi, Jonga Kandemiri weStudio 7 abata Dr. Mavaza.
Ndinoona sekunge danho rakanaka ratorwa neBritain, because riri kuita kuti ridzivirire kupararira kwechirwere chedzihwa mupengo ichi. Chekutanga ndechekuti havana kurambidza munhu kupinda muBritain, asi vakati ari kungouya kuzoshanya, but munhu agara ane mapepa ekushanda muUK kana ekugara muUK kana kuti muBritish kana kuti munhu ane dual citizenship or another person but ane authority to stay in the UK, ivava ndo vari kubvumirwa kuuya because vane mabasa avo akavamirira, vane dzimba nemhuri dziri kuno. Asi kune vamwe vanga vapiwa mavhiza ekushanya, ndo vari kunzi tichimbomirai kushanya kusvika chirwere chichatigadzikanei, nekuti chirwere chikaichi vari kuongorora vari kutiwo chirwere chakasangana kana kuti makaita reinfection iri kubuilda a stronger strain, nekuti chirwere ichi vanhu vari kutodzidza pamusoro pacho, hakuna kunyatsochiziva, hakuna atianyanzvi. Saka vari kuedza kudzivirira anything chingaita kuti chirwere chiite rebirth kana chiitwe reborn chasimba kupfuura zvachanga chakaita.
Kune vamwewo vari kuona kutaurwa kweZimbabwe nezita kwaitwa nemuzinda weBritain ikoko sechiitiko chaita kunga chafumura Zimbabwe kuti inyika yabatwa kwazvo nechirwere. Imi munotiwo?
Aiwa, I think vanhu vanenge vari kuti tagara takamakana neBritain, saka vakangotaura chavataura tinongofunga pane varoda kutitsvaka. Asi chokwadi chirapa ndechekuti havana kutaura Zimbabwe yoga nezita, vakati nyika dzemusouthern Africa dzinosanganisira Zimbabwe. Nemhaka yei vari kusanganisira Zimbabwe? Nekuti nguva yesei Zimbabwe yenge isiri palist yevanhu vanga vanzi vasauye. Vamwe vese vaiuya vainzi vaiuya vogara 14 days quarantine. Kana wabva kuZimbabwe vaiuya unzi nahwo kumba vanga usina problem. But this time Zimbabwe yakasanganisirwawo muchikwata chenyika dzakanzi hadzichabvumirwa kungoshanya kusvika chirwere chapera. Saka ndoda kwaizvozvo to mention it by name, kwete kuti vaiita single out kandi vaisegregate. But if you look patsamba yakanyorwa negurukota rezvekunzere kuno kuBritain, rinosanganisira South Africa yakataurwa nezita, Zimbabwe yakataurwa nezita, Botswana, Zambia and Mozambique hadzina kusiyiwa. Saka kumboti isusu sevanhu vekumusha tinongoona pane zita renyika yedu tobva tafunga kuti tisitanongedzerwa nekuti chikomba chamai hachitaurwi.
Tichitarisawo dambudziko reCOVID-19 irori nemitemo iriko kuBritain pari zvino, iri kubatawo sei zvizvarwa zveZimbabwe?
Iko zvino izvi kuno kuBritain chirwere ichi chatekeshera, chanyanyisa, ende vanhu vari kufa, hama dzedu dziri kufa. Saka chirwere ichi hachisi kusarudza. Saka mitemo iripo nyika iyi, I think iri kubatsira. Iko zvino izvi iri nani mitemo iripo, vanhu vari kubvira kuenda kubasa kana basa ravanenge vakavhurwa. Vasiri kuenda kubasa kuno kuBritain kune vari kunzi kana musingasevenze muri kupiwa mari iyo inonzi furlough, unopiwa pei nehurumende yawaifanira kuwana kubasa kwako kunyange wangosingasenzere hurumende.
Avo vanga vari Gweta uye vari nhengo yeZANU-PF Dr. Simba Mavaza vari parunare naJonga Kandembiri weStudio 7. Muchirongwa cheLive Talk na 8 PM nhasi tiri kutarisa zviri kuitwa nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro inhau zvakare. Vanhu 23 vakafa nechirwere cheCOVID-19 nezuro, izvo zvakasvitsa uwandu hwevanhu vafa nechirwere ichi pamazana 551. Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chakabayiwa nhomba yecoronavirus vaccine chokurudzira veruzhinji kuti vabayiwe nhomba iyi. Vanhu vodzoserwa kudzimba dzavo vasina kurapwa mune zvimwe zvipatara. Mukuru weAfrica University muzvinafundo Munashe Furusa vashaya nhasi mangwanani. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokuonekera nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri ndokusiyai muchinzwa nhau dzeIsindebele.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalamukela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngolesithathu mhla ka 13 zibandlela 2021 ngifrakisitis Jeremiah. Endabeni zethu namhlanje
savula amabhodi abantu bangena ikakhulu bevele South Africa abaningi bengela ama test bengahlolwanga. Okwesibili sangena ku Christmas saphithizela etown ema shops konke lokho kwabangela ukuthi ama cases zethu akhwele.
Amadolobha amakhulu abalisa iHarare leBulawayo yiwo akhokhelayo ngokuba lenani eliphezulu kakhulu labafunyanwa bele COVID-19 lokhele umnyaka ka-2021 uqalileyo. Umthethondaba kamantshi weHarare namhlanje walile isicelo sentatheli zindaba elodumo uHobhotshi Ngono esokuphikisa ukuvalelwa kwakhe.
Zone i-government katesi iti izu kovakela pambili isi padala i-COVID allowance le. Isi zuti kura iti ili konoko siya kuhonga. Koda vele sivona kuti imale ingani kula mawekerazi ye kwefani lama nisi.
Uhulu mende uti uza kubaya ipatala izi sebenzi zake imali yokuziphathisa zisebenza ngesikhathi sokumelana lobhubhane lwe-COVID-19. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Amadolobho amakhulu abalisa iHarare leBulawayo yiwo akhokhelayo ngokuba lenani eliphezulu kakhulu labafunyanwa bele COVID-19 lokhe lumnyaka ka-2021 uqalileyo. Kunje ngokutshona kwelanga la izolo eHarare kufunyanwe abantu abedlula amakhulu amane 401 bele gciwane leli. Ubathabile Masuku usipha lolu daba.
Udokotela Rogers Magiko uthi ukuvulwa kwemingcele lesiphithiphithi sekhisimusi yikho okungabe kubangele ukuba inani labafunyanwa bele COVID-19 liqonge.
Savula amabhodi abantu bangena ikakhulu bevele South Africa abaningi bengela ama test bengahlolwanga. Okwesibili sangena ku Christmas saphithizela etown ema shops konke lokho kwabangela ukuthi ama cases ethu akhwele. Khathesi sesivuna ama results awalokho. Ibehavior yethu abantu bese bezishelter kusela COVID bengagqoka ama mask, so mbona hikho lokho sokwe engeza ama cases ethu. Ukukhona khathesi it's ama results kumbe ama consequences.
Kusenjalo inani labantu abakhulelwe umkhuhlane we-COVID-19 batshona lokhu likhuphuka okwethusayo. Ngesonto kubhubhe abantu abangamashumi amabili lane i-24 ngomvulo kwabangamashumi amabili lanye i-21 izolo kwatholakala abangamashumi amabili lantathu i-23. Loku ukweze inani la sebebulewe yikorona. Seloke liqhamuke elizweni nyakenye. Laya kumakhulu amahlanu la machumi amahlanu lanye i-551. Kunje, sebezinkulungwane ezedlula ezingamachumi amabili lantathu, i-23,239, abatholakale bele COVID-19 eZimbabwe. Abagule basinda kulesi sifo, bayedlula inkulungwane ezilichumi lantathu, i-13,963. Ezwekazi le-Afrika, i-COVID-19 ihlasele abantu abayizigidi ezedlula ezintathu, i-3.1 million, yabulala inkulungwane ezingamachumi edlula isikhombisa, i-74,444. Emhlabeni jikelele, sebeyizigidi ezingamachumi edlula athoba minembili, i-91.7 million, ababanjwe ligcikwane leli, labulala phose izigidi ezimbili, i-1.9 million. Ngimele iStudio 7 kwaBulawayo, nginguBathabile Masuku.
Umthethondaba kamanje weHarare namhlanje walile isicelo sentatheli zindaba elodumo uHopo Chingono esokuphikisa ukuvalelwa kwakhe kucala aletheswayo lokuqamba amanga abikwa elakho ukungcolisa isimo sikahulumende. Umlondolozi Ndlovu usethulela loludaba.
Esibhalisa inqumo sakhe omanje uthi umthetho weCriminal Law Codification Reform Act lo uChingono athoniswa ngawo wakhitshwa kusisekelo sombuso sakudala hatshe sika-2013 njengalokhu obekuthiwo ngamagqweta akhe. Ephikisana lokuthonisiswa kwakhe ngaleli cala, amagqweta kaChingono akade egokelwa ngumnumzana Harrison Nkomo besola umthetho uChingono abotshwa ngawo besithi kawukho emabhukwini omthetho eZimbabwe ngoba wakhitshwa lidale le-Constitutional Court. Unkomo uthi sebeza kuqhubeka becela imvumo yokuhlawulela isibambiso sebheyili kusasa ukuze uChingono athoniswe esuka ngekhaya. Igqweta likaChingono umnumzana Paida Moyo Sawurombe uchasisa ngokwenzakale emthethwandaba.
Salile isicelo sikahulumende esokuba bathoniswe. Umantshi kavumelananga lesicelo sethu esithi ukuguqulwa komthetho kwenza ukuba umthetho ababotshwa ngawo uhambelane lalokhu.
UChingono lomeli wezengeza West ePhalamende uJob Skhala owethiswa icala elifanayo sebesole ukwenza kukahulumende ohluleka ukulandela izinqumo zedale ezokuba ababili laba baze emthethwandaba bengafakwanga izankosi ezandleni lenyaweni angani ngababulali. USikhala uthe lokhu okwenzakala kuye lucuku olumangalisayo olungazake lwenzakale.
Angikaze ngibone isicuku esinje, akukaze kwenzakale lokhu, bathe kasisoze silandele isinqumo sedale lomthethwandaba. Kulabantu abenza amacala amakhulu kakhulu ababulala ilizwe ngenkohlakalo, kodwa abazange baphathwe kanje, abazange bafakwe ejele elinjengechipuruki. Sihlukunyezwa nje singela cala, akula cala engilenzayo mina.
UMantshi Nkoni Nduna uthe ufuna ukuba abalindi bemajele batsho isizathu sokuba uSikhala ufakelweni zankosi ngale ndlela. Unduna uthe icala yaSikhala liyafana lelikaChingono esithi ulakho laye ukucela imvumo yokuhlawula isibambiso sebheyili kusasa. UChingono laye utshele intatheli zindaba ukuba loba nje idale lithe kumele ingahlangani lezinye izibotshwa ngoba icathangelwa ukuba ule COVID-19 ufakwe emoteni inye lezibotshwa ezingamachumi amahlanu lambili 52 okuza zibeka engozini.
And again they refused to give us our own truck. Yesterday I was in a truck with 52.
Valile ukusipha imota yethu sodwa. Izolo ngifakwe emoteni ebe ilabantu abangamachumi amahlanu lamabili. Yokugcwele siminyezelene bengananzi isiqondiso se-social distancing. Baphinde bathi bafuna uMantshi abhale phansi isinqumo ukuze basihloniphe. Amapholisa ejele kawalandeli lokhu okushiwo nguMantshi.
Singono uSikhala lofatha eMayere babotshwe ngemva kokuloba enkundleni yokuxhumana yeTwitter besola ukutshaywa ngenduku kusane olulenyanga ezithiwa munemunye yokuzalwa obelusemhlane kanina okubikwa kwenziwa ngelinye ipholisa. Kodwa isikhulumeli samapholisa umnumzana Ponyathi wethule umbiko othi lo mntwana akabulawanga uyaphila, okwenza amapholisa agcine sebopha uChingono loSikhala besithi balobe amanga. Kusenjalo wayengumkhokeli wenhlanganiso yabemba ilitshe eliligugu legolide eZimbabwe Miners Federation uHenry Tarushaya uphiwe imvumo yokubhadala isibambiso sebheyili yenkulungwane ezilikhulu zamadola e-100,000 RTGS. Umthethwandaba ulaye uRushaya ukuthi achiye ugwalo lwakhe lokuhambisa ipassport njalo kuzamele ayezibika emapholiseni kathathu ngeviki udaba lwakhe luze luphele ukuthonisiswa. URushaya ubotshwe ngemva kokufunyanwa ezama ukuphuma elizweni elelitshe eliligugu legolide elesisindo samakilogram ayisithupha esilindweni sendizamtshina eseRobert Mugabe International Airport ngumfumfu nyakenye. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumlondolozi Ndlovu.
Uhulumende uthi uzaqhubeka ebhadala izisebenzi zakhe imali yokuziphathisa zisebenza ngesikhathi sokumelana lobhubhane lwe-COVID-19. Izisebenzi zikwamukele lokhu kodwa zikhala ngokuthi kumele yengezwe ngoba ingozi lomonakalo odalwa yilo umkhuhlane lokhu kuqhela. UBathabile Masuku usethulela lolu daba njalo.
Kusukela ngenyanga kaNhlangula ngomnyaka ophelileyo, uhulumende ubehlawula izisebenzi zakhe amadola emelika angamachumi ayisikhombisa lanhlanu, i-$75 phezu kweholo lazo lensukwini kungakabi le-COVID-19. Imbadalo le ibikhangelelwe ukuba icine inyanga edlulileyo ekampalakazi, kodwa uhulumende wethule umbiko wokuqhubekela phambili esipha izisebenzi zakhe leyi mali ngoba ilizwe lokhu liphakathi kokumelana lobhubhane lolu. Umnumzana Enoch Dongo, umongameli wenhlanganiso yabongi eZimbabwe Nurses Association, izina, uthi bacela uhulumende ayengeze imali leyi.
We welcome the extension of the COVID allowance.
Siyakwamukela ukuqhubekela phambili kwembadalo yegciwane le-corona okuvela kuhulumende, kodwa sikhalaza ukuthi uhulumende ayengeze imali leyo ukuze izisebenzi zanelise ukuphila. Ubhubhane lwe-COVID-19 seluhlukuluze izisebenzi zikahulumende kanye lomnotho welizwe osokudale ukuba imali le ikhanye ingasaneli, kungakho sicela ukuba ikhutshulwe iye phezulu ukuze sanelise ukuthi siphile.
Lokhu kusekelwe ngumnumzana Anthony Majongosi, umgcini sihlalo wenhlanganiso yabonke edlela se-United Bulawayo Hospitals, EUBH.
Sibone i-government kathesi ithi izoqhubekela phambili isibhadala i-COVID allowance leyo. Hayi, sizothi kurayitile khonoko, siyakubonga, kodwa vele sibona ukuthi imali incane kula ma-workers kwefana lamanisi le ndawo yokuthi sisengozini le mkhuhlane loyo. Indawo siyasebenzela khona umkhuhlane ugcwele, khonapho asila izinto zokuvikela ziyakhwanayo, sithi ama-PP protective, personal protective clothing lawa.
Unkosikazi Sukoluhle Ndlovu, umgcini sihlalo we-Matabeleland North kunhlanganiso yababalisi e-Amalgamated Rural Teachers Union, i-ATUS, ngomunye wabathi lesi sinqumo kasila mehluko kangako ekuthuthukiseni impilo yabo.
Lokhu thina akusiphathisi ngalutho ngoba thina sikhalela ukukhwezela umkholo wethu ubuyele kunani lelo owawuvele ukhona owe-$540. I-COVID allowance leyi vele iyimali encane nxa sikhangele ngemali yethu yakuleli lizwe eZimbabwe. Inyanga le ebuyayo kunama-school fees okumele kubhadale into eziningi, imali le ayeneli lutho. Thina sithi imali abuyele ku-$520 lapho eyayikhona ngo-2018.
Umnumzana Efort Ncube, umqondisi wenhlanganiso emele yabathengi e-National Consumer Rights Association, INACORA, uthi imbadalo le kayingapheleli kuzisebenzi zikahulumende, kodwa wonke umuntu ophakathi kohlupho ngenxa ye-COVID kumele ayithole.
Yebo kambela, nxa imali le kukuhle ukuthi bayizuze, incane kakhulu, budingeka imali enkulu kulale. Nxa ukhangela izinto ngendlela ezidula ngakhona elizweni, igrocery yonke nje, konke konke akulanto engaduliyo. Ngakho ke bafanele bayizuze leyo mali ama-CIVU-7s wonke, kodwa bayizuze inenge. Kungapheleli kibo kuphela, kube labanye njalo abayizuza abantu abadala, abantwana, izintandane, abafelokazi, laye wonke umuntu weZimbabwe uphakathi kohlupho. Kuyadingeka ukuthi bazuze okungabancedisa ngalesi sikhathi se-COVID-19.
Umphathintambo wezisebenzi zikahulumende usikhwicamfundo Paul Mavima ekhuluma ecingweni uchaze ukuba usethethe ikhefu lokuphumula ngokunjalo kenelisi ukuba akhulume ngalokhu okwenzakala kugatsha lwakhe. Kodwa esinye isiphathamandla kugatsha lwezisebenzi zikahulumende u-ambassador Jonathan Wotaunashe utshele iphephandaba le-Herald izolo ukuba kusukela ngenyanga leyi kazibandlela uhulumende uzaqhubeka ebhadala izisebenzi zakhe imali engamadola angamachumi ayisikhombisa lanhlanu ukuthi asebathatha umhlalaphansi wepentsheni bathole imali engamadola angamachumi amathathu emelika i-$30. Ugcizelele ethi kodwa imali izabhadalwa ngedola leZimbabwe njalo izaqhubeka ibhadalwa izisebenzi uma ilokhe ikhona lokuba ubhubhane luzadonsa isikhathi esinganani.
Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Idale lePhalamende leHouse of Representatives laseMelika likhangelelwe namhla ukubana liza kwethula ugwalo lwe-impeachment olumemethe izizathu zokususa uMongameli Donald Trump esikhundleni kulandela udlakela olwenzakale ngolwesithathu ngeviki edluleyo ngabalandeli bakhe eCapitol Hill eWashington DC. Kodwa ke uTrump uyasola lokhu okwenziwa libandla lamademocrats. UGibbs Dube usethulela lolu daba.
Ibandla lamademocrats lithi uTrump watshutshuzela udlakela olwenziwa ngabalandeli bakhe eCapitol Hill ngeviki ephelileyo. Wakhamba amanga esithi waqilwa ukhetho lukamongameli njalo wakhuluma okungekho emthethweni lesiphathamandla zesabelo seGeorgia ecela ukuthi bamdingele amavoti angenza ukuthi anqobe umnumzana Joseph Biden kukhetho lukamongameli. Okwenziwa ngabakubandla leli kusekelwa ngabanye abakubandla lama-Republicans edale le-Senate lele House of Representatives abagoqela umnumzana Mitch McConnell, umnumzana Adam Kinzinger, unkosazana Liz Cheney labanye abathi uTrump wephula imithetho yelizwe. Amalunga edale le-House of Representatives, ikakhulu abakubandla eliphikisayo, izwe lokusihlwa avotele ukuthi umsekeli kamongameli umnumzana Mike Pence asebenzise i-25th Amendment ukuze uTrump asuswe esikhundleni kungakafiki mhlaka 20 zibandlela. UPence uthi kasuze akwenze lokhu. Kukhangelelwe ukuthi abakubandla lama-Democrats bazozama ukumsusa esikhundleni besebenzisa okubizwa ngokuthi yi-impeachment. Bathi uTrump akumelanga ahlale esikhundleni ngoba ulakho ukuthothozela umvukela elizweni. Njalo akumelanga angene emahhofisini kahulumende impilo yakhe yonke bengamsusa esikhundleni. Lokhu sokucaphule uTrump. Kubi kakhulu lokhu abakwenzayo. Okwenziwa nguChuck Schumer loNancy Pelosi kudala ungezwani elizweni. Mina ngowami angifuni msindo.
Nancy Pelosi and Chuck Schumer to continue on this path, I think it's causing tremendous danger to our country and it's causing tremendous anger. I want no violence.
Umnumzana Busani Busontini ohlala kule Melika uyakulandela kakhulu okwenzakala eMelika.
Bafuna ukwenza khona manje ukuthi behle bekhiphe uTrump eofisini. Okunye abangakwenza ukuthi kungehlula ukuthi bemkhiphe kanti eseofisini bengamkhipha. Bengam-impeacher njonga sesukile ofisini. Lokhu kuza kutsho ukuthi phambilini ngasozakwanisa ukuthi azame ukurana for i-public office kumbe ezame ukuba ngu-president phambilini.
Uthi kulula ukuvotela ukuba uTrump asuswe esikhundleni kudala le-House of Representatives.
Ama-Republican amaningi ayasupporta impeachment ngoba kube thusile lokho kwenziwa ngu-Trump lama-supporta abo. Njalo bafuna letha iphathi yabo eyayingaregan lekaLincoln njalo bafuna ukuthi betshiyane loTrump lezenzo zakhe njalo umtshato wabo lwade bekiwo uvele ungalunganga ungumtshato vele osematsheni. So siyabona ukuthi bafuna ukuthi betshiyane layo uTrump. Kuzaba lula kuHouse ukuthi bekwenze lokhu.
Umnumzana Gabadela Ncube ohlala eNtabazinduna esebeleleni seMatabeleland South uthi kuyamangalisa okwenzakala eMelika.
Ya, lokho okwenziwa nguTrump lokho akusebenzi lokho. Akaphumi uTrump, akaphumi esikhundleni. Engayenziwa lokho okwenziwa ama-African leaders bevumelana la besadiki ukuthi abantu berobhile ukhetho bebasapote.
Loko ngokwesibili ukuba uTrump athoniswe edale leCongress kulandela okwenzakala nyakenye esithuza icala lokuthi wacela ilizwe leUkraine ukuba limncedise ukukhankasa kukhetho ngokungcolisa igama likaBiden. Okwamanje sokugcwele abezomvikela eCapitol Hill abahlome baphelela kusenzelwa ukuba kuvinjwe abafisa ukutshengisela mhlaka 20 zibandlela kugcotshwa uBiden. Ngimele iStudio 7 ngiseMaryland ngingoGibbs Dube.
Ku-Live Talk lamhlanje kuhlelo Diaspora Forum sikhangela okwenziwa izizalwane zeZimbabwe esezihlala kwamanye amazwe. Abenhlanganiso ezibona ngokuthuthukisa impilo kaZulu wakobulawayo zilokhu eziqhubeka ngenhlelo zokusiza abatsha kwezemfundo. Lezi nhlelo eziqhutshwa ngalesi sikhathi izikolo zivaliwe zijonge ukusiza abafundi abangabhali imihloliso okwamanje abangekhaya njengendlela yokuvimba ukumemetheka kwe-coronavirus. Inhlanganiso yesiphala sengwalo eyecholocho Mobile Library ngenye yalezi nhlanganiso. UMike Hobe weStudio 7 ube lethuba lokuxoxa lomnumzana Elvis Ndebele owasungula inhlanganiso le eyecholocho Mobile Library.
Ngalesi sikhathi somkhuhlane odidayo we-COVID-19 esikwenzayo kuningi ukwenzela ukuthi kuvikele abantu, sike saxhasana inhlanganiso ekuthiwa yi-Chrysolite, sadinga ama-mask ukuthi noma bebuya emaklabhini abo bebe nama-mask. Siwatholile amambalwa, njalo sizamile ukuthi sidizayine ama-mask, sathola i-fabric. So omama lapho siyazifusa ukuthi benze ama-mask, sidinge amalembu ukuthi bethunge ama-mask, bedizayine ama-mask. Njalo futhi siyathumela imilayezo through sisebenzisa ama-group ethu aku-WhatsApp. Siwathumela ezigabeni ezehlukeneyo. Nxa sibuya abantwana besiya kuma reading days kumbe bezoboleka amabhuku, siyaqonqosela ukuthi umntwana abe le mask. So ama mask lawa sithina siwathola, singadinga kumbe siwathunge, siwa distributor mahala nje esigabeni sethu. Ngisuke ngananzelela lapha esigabeni sakithi ukuthi uyathola ukuthi abantu bathi awukho, awuthola bezihambele uthole le mabhawa begcwele. So khonokho kuba yindlela. Njalo sisuke sayenza lama okwezikolo ukuthi sifake ama-online lessons ukuthi abantwana befunde ngomakhala ekhukhwini. Loba nje izimali zihlupha kwelakithi, kodwa sizamile ukuthi abantwana bambalwa khona apha esigabeni sayesa bangena abanye abavele esigabeni esikhatshana ubolupani Nkayi ukuthi bajoyine amaqembu eswenze la grade 7 aka form 4 lo form 6 ukuthi bafunde izifundo zabo.
Awusitshela okuningi ngalokho.
Inhlelo zemfundo ngefoni zona ngokwazo zilethe ukuthi sithuthukise imfundo. Njengabe sikhangelele ukuthi kumele sihambise amabhuku endaweni ezehlukeneyo, okusuke kwaswelakala ukuthi ngesikhathi se-COVID i-lockdown kumele umuntu ahlale phansi. Njalo besikhuma la ngokuthi kule social distance, angithi kwenzela ukuthi abantu nje lingaxubani, liphonge ukuxubana nje. So laphana sisuke sakubona ukuthi kufanele ukuthi senzeni, sithathe ababalisi abambalwa abesigabeni sahlanganisa imiqondo leqembu okuthiwa isibane sethu learning group la ngecholocho entulula. Ngelanga siyathumeza izifundo, abafundi bebale bexoxisane nababalisi bese bethumela izimpendulo zemibuzo kumabalisi, bebhale imihloliso bebona ukuthi bayenelisa na, bencedisane bebuze imibuzo munye ngamunye, bebuze imibuzo beliqembu, sixoxisana labo. So indaba le ibilungisela abantu abecholocho njengoba sifaka kumagrupu athile, kodwa sisuke sasesiba labantu abambalwa bevela kwezindawo ezehlukeneyo kubonkayi lupane labaye nje ade sebevela kwezindawo ezikude.
umnumzana Elvis Ndebele ngowasungula inhlanganiso yecholocho mobile library. Limuzwe ixoxa lapho lo Mike Hobe we Studio 7 ekobulawayo. Wezemidlalo, iqembu labesilisa elimela ilizwe emdlalweni wenguqu lilubhekise kwele Cameroon ukuyaphatheka kumncintiswano weChina. Intethele zindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Iqembu lamaWarriors liphakame namhla emini lisiyaphatheka komncintiswano we-African Nations Championship iChan ngamafitshane. Ekhuluma phambilini kokuphakama kwaleli qembu, umaneja weqembu leli Wellington Mpandare uthe kabasoze bahle baqonde kwele Cameroon okuyilapho kuzaqhutshelwa khona le midlalo, kodwa bazaqala baye elizweni lase-Ethiopia.
We're going to leave around for Ethiopia.
Sizasuka emini sekuchaye ihola lakuqala silubhekise kule Ethiopia lapho esizalala khona kuthi ngosuku olulandelayo mhla zilithumi lane sidlulele phambili siyefika elizweni laseCameroon ngosuku olufanayo.
Imidlalo ye-African Nations Championship yaqala mhla zilithumi lesithupha, njalo iqembu leZimbabwe likusibaya sikaGroup A ndawonye leqembu elimela ilizwe eliqoqa lemidlalo ele Cameroon. Amanye amaqembu akusibaya sinye ngabalisa ele Burkina Faso kanye leMali. Iqembu leZimbabwe liza kuba umqali wesiziba kule midlalo njengoba lizadibana nele Cameroon emidlalweni ozavula lemidlalo okusemthethweni. Ngokwesihlanu ukuba iqembu lamaWarriors liphatheke kumidlalo ye-African Nations Championship selokhu lomncintiswano wasungulwayo ngomnyaka ka-2009. Iqembu leli kalibanga lamalungiselelo amahle, kodwa njengoba lithe livela kukhefu lekhisimusi kwatholakala ukuba kulabadlali kanye labaqeqeshi abalitshumi lane abalomkhuhlane we-COVID-19. Lokhu kudale ukuba iqembu leli like lime ukuzilolonga, ikanti phezu kwalokhu abadlali beqembu leli bavele kabazange bedlale umdlalo wenguqu ngomnyaka ka-2020 ngoba imidlalo yeligi ingazange ibe khona kwele Zimbabwe. Umncintiswano we-African Nations Championship udlalwa ngabadlali abadlala besemazweni akubo kuphela. Ngimele iStudio 7 ngobulawayo nguJoseph Njanji.
Okwamanje wothi sizwe udaba oluveza umbono kahulumende weMelika.
Umongameli Donald Trump usebe ngumlamlankunzi njalo phakathi kwele Israel lele Morocco. Lokhu ngokwesine kunyanga ezine ezisanda kwedlula ukuba ngumlamlankunzi. Kumaviki alandelayo ele Israel lele Morocco azavuselela ubudlelwano. Lesi sivumelwano sizavumela indizamchina ezedlula kwele Israel lezisuka khona, njalo sizavuselela ubudlelwano kwezenotho phakathi kwamankampani amazwe womabili. Lesi sivumelwano lele Morocco sizavuselela ukusebenzelana kwabesijuda abahlala kwele Morocco lasemhlabeni jikelele kunye lakhona le kwele Israel. Lesi sivumelwano sizaqinisa njalo umvikela welizwe le-Israel sikhathi sinye. Isivumelwano lesi siqinisa ubudlelwano bamazwe womabili lokusebenzelana kwezenotho okungathuthukisa impilo zabantu bamazwe womabili. Ngomnyaka ka-1777 ele Morocco laba ngelakuqala ukupha ele Melika inhlonipho yesizwe i-diplomatic recognition ngesilungu. Ngomnyaka munye ele Morocco lavulela imikhumbi evela kwele Melika livumela ele Melika ukuthi lisungule ezamabhizimusi likhuthaza njalo ukulwela inkululeko. Ubudlelwano bethu budala, kutsho umphathintambo wezobudlelwano lamanye amazwe umnumzana Mike Pompeo embikweni. Sibambene lele Israel le Morocco sifuna ukutshela umhlaba ukuthi siyathembisa ekukhuthazeni kwezizalwane zethu ekuthuthukiseni amazwe ethu. Umongameli Trump uphinde wananza ubuzwe bele Morocco phandle kwele Western Sahara. Ele Melika lizaqhubeka lilethemba lokuthi ukukhulumisana yikho okuzaqeda ukufuthelana phakathi kwele Morocco lenhlanganiso ye-Polisario Front efuna ukususa umbuso wele Morocco esigabeni se-Western Sahara ithole uzibuse. Silethemba lokuthi ukukhulumisana kuzenziwa phansi kwecebo le-Morocco elithiwa Autonomy Plan. Imizamo yele Morocco encomekayo ekukhuthaza ukuhloniphana kwenkolo ezijiyeneyo kusukela ekuvikeleni abesijuda ukukhuthaza ukuhloniphana kwenkolo ezehlukeneyo kusivumelwano seMarrakesh Declaration kuze kuye kusivumelwano esitsha lele Israel okupha isibonelo kulomhlubulo womhlaba lomhlaba jikelele. UPompeo uthi kule vesi yeBhayibheli ethi isivuno sokuqotho sihlanyelwa ngokuthula yilabo abaletha ukuthula. Ele Melika, ele Israel, le Morocco abambene ngokuthula, ngalokho umhlaba usungcono.
Bebilalele udaba oluveza umbono kaHulumende weMelika. Siligqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje. Olivalelisayo uPractice Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.